This message from that time by Brother William Marion Branham was delivered on New Year's Eve, Thursday evening, December 31, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii. Zvino kubva panguva iyoyo, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa usiku hwegore idzva, china manheru, 31 zvita, 1959, paBranham Tabernacle, muJeffersonville, Indiana, USA.
Sure, good to be back and hear the brother pastor give the testimony of the grace of God with his little girl. That's just like the Lord Jesus to do things like that.
Oh, amen. Blessed be.
Certainly is.
Chokwadi zvakanaka kudzoka. Nokunzwa hama, mufudzi, achipa chapupu chenyasha dzamwari nemusikana wavo mudiki. Zvakangoita saIshe Jesu kuita zvinhu zvakadaro. Ndizvozvo chaizvo.
Now we are very happy tonight to have with us one of our guests here at the, as we call it, the prayer service on New Year's night, a good friend of mine, Brother Ernie Fandler, one of the converts to the Lord Jesus Christ, a trophy of grace.
Zvino tiri kufara chaizvo manheru ano, kuva pamwe nesu, mumwe, wevaenzi vedu pano, pane, sokuidana kwatinoita shumiro, yemunamato pausiku hwegore idzva, shamwari yangu yakanaka, hama Ernie Fandler, mumwe, wevakatendeukira kuna tenzi Jesu Kristu, mukombe wenyasha.
Originating his home in Switzerland is where he came from, and I believe a brother with him there, with your living in Shano now, a German by descent, a brother Waters. We're happy to have them with us tonight.
Kumusha kwavo kwavanova ku Switzerland. Ndiko kwavakabva. Zvino ndinotenda imwe hama yavainayo ipapo. Zvokuti vari kugara kushawano zvino. Ndewe rudzi rwechiJerimani. Hama Waters. Tinofara kuva navo pamwe nesu manheru ano.
And then we have also with us tonight a precious brother of the faith, South Africa, Brother David Duplessis. We're happy to have him with us too. And
Zadaru, tineo zakare, pamwe nesu manheru ano, imwe hama yakakosha yekutenda, South Africa, hama David Duplessis. Tinofara kuve navo pamwe chete nesu zakare, zvino.
Where David and I are anticipating or praying, and the Lord give us some great work together this coming year into Africa and different parts of the world.
Tiri, David neni, tiri kutarisira, kana kuti, kunamata, kuti mwari vatipe basa guru pamwe chete, gore riri kuuya, kupinda mu Africa.
Brother David is here now to talk it over and pray over with it between now and Monday to decide just when and where into Africa and different parts of the world to go.
Ama David, vari pano zvino kuzotaura pamusoro pazvo, nekunamata nezvazvo, pakati pazvino nemuvhuro, kuzoona kuti ndirini uye kupi kuenda ku Africa.
As Brother David has had a very prominent office with the Pentecostal World Convention, and also is well known with many great religious leaders throughout the entire world.
Sezo hama David, vakavane ofisi yakakura kwazvo neve Pentecostal World Convention. Uyewo zvakare vanozivikanwa zvakanyanya nevakuru vezvekunamata vakawanda pasi rese.
And it's been very influential in persuading and causing as far along as we are now to help bring the body of Jesus Christ together of all denominations of faith, regardless of what they church they have or what they brand they are branded. It's that the church in who Christ died for.
Zvino vakava nerunziro huru mukugombedzera nekukonzera munzira yese kusvika kwatiri zvino, kubatsira kuunza mutumbi waJesu Kristu pamwe chete, wemasangano ese ekutenda. Zvisinei nekuti ivo, chechi, yavainayo, kana kuti ivo, vakaiswa mucherechedzo upi. Ndeiyo chechi, avo, vakafirwa naKristu.
And I've often thought of that. Used to help round up the cattle many times out west. We'd go up, Brother David, and set out there where they drove the cattle up through the drift fence up into the mountains to feed them on the let them graze on the pastures of the forest.
Zvino ndakagara ndichifunga nezvazvo. Ndaisibatsira kunotora mombe nguva zhinji kunze kumadokero. Taienda kumusoro, hama David, ogara kunze uko, kwavaitina mombe nemufenzi inochengetedza zvipfuyo. Kukwidza mumakomo, kunodzipa chokudya ipo, kwave kudzirega dzichifura pamafuro sa emusango.
While the meadows was growing in the bottom, wild meadows, and then they cut the meadows and feed the cattle out through the winter time when there's too blizzard up in the mountains.
Apo sora rainge richikura nechekuzasi sora remusango. Zvadaro vaizocheka sora vopa mombe chekudya munguva yechando pakunenge kuchinyanya kunaya chando kumusoro mumakomo.
And used to sit there on the saddle and watch the ranger bringing those cattle through, and each ranch in the bottom that could raise a ton of hay, if they could raise 50 ton of hay, that meant they could put 50 cattle. If they could raise 1,000 ton of hay, 1,000 head of cattle could go through.
Zvino ndaisigara pachigaro chepabhiza ndotarisa mutariri achiunza mombe idzodzo, uye purazi remafuro rega rega kuzasi raikwanisa kuita tani rimwe chete reuswa. Kana vakakwanisa kuita matani makumi mashanu euswa, zvinoreva kuti vaigona kuisa mombe makumi mashanu. Kana vakakwanisa kuita matani zviuru zveuswa, chiuru chemombe chaizogona kuenda nemo.
Each man carrying a brand on his cows, they watched the brands, of course, the different ranches, so they wouldn't get them mixed up.
Munhu wega wega aitakura mucherechedzo pamombe dzake, vaitarisa micherechedzo, handiti mapurazi akasiyana, kuitira kuti vasadzivhenganisa.
And then when the ranger, he wasn't so interested in what kind of brands was going through, because there's all kinds of brands, but there's one thing that he really had to check. That was a blood tag. They had to be registered Hereford, or they couldn't get through the gate. They would turn them back, see?
Uye zvadaro, mutariri, angasina hanya kuti yaive mhando yemicherechedzo yaipfuura, nekuti paiva nemhando dzakasiyana dzemicherechedzo. Asi pane chinhu chimwe chete chainyatsa kufanira kutarisa waiva mucherechedzo weropa. Dzaifanira kuva Hereford dzakanyoreswa, kana kuti hadzaikwanisa kupinda nepasuo, vaidzidzosera. Maona.
And I think that's the way it'll be at the judgment. It'll not be what kind of brand we're wearing, but if the blood tag's there, that's the thing that'll count. The blood tag.
Uye ndinofunga kuti ndizvo zvichava pakutongwa. Hazvisi kuzova zvokuti imhando iye mucherechedzo watinopfeka, asi kana mucherechedzo weropa uripo, ndicho chinhu chacho chichadiwa mucherechedzo weropa.
And I'm very happy to have Brother David with us, and I see Brother Estel Beeler was here just a moment ago. I seen him raise up back there from somewhere. And other ministers who were wanting to hear from tonight. And then, and I guess Brother Ruddle and them will be coming in because they're going to stay till midnight.
Uye ndinofara zvikuru kuva nahama David vainesu. Zvino ndaona hama Estel Beeler vanga vari pano nguva shoma yapfuura. Ndavaona vachisimuka shure uko kubva kumwe kunhu. Nevamwe vashumiri vatiri kuda kunzwa kubva kwavari manheru ano. Uye zvadaro, zvino ndinofungidzira hama Radel nevamwe vachange vachiuya, nokuti vari kuzogara kusvika pakati peusiku.
However, Brother David can't stay till midnight. He's a very wanted man everywhere, and as soon as Brother Rogers heard that he was over here while he's going to send and have him over there at 10. So that means he'll be leaving here pretty short to get way out there in South Louisville.
Zvisinei, Hama David avagone kugara kusvika pakati peusiku. Munhu anodiwa zvakanyanya kwese kwese. Zvino Hama Rogers, pavangoziva kuti vari kuno, handiti, vari kuzotumira wova navo ikoko nenguva dza 10. Saka zvinoreva kuti vari kuzenge vachibva pano munguva shoma kwazvo kuitira kuti vaende kunze uko ku South Louisville.
And I thought it would be nice if it would be all right with Brother David if we'd have him to come up and speak what's on his heart, preach for us, do whatever the Lord lays. We'd all like to hear Brother David Duplessis from South Africa.
Zvino ndakafunga kuti zvingange zvakanaka kana zvakaringana na Hama David kana tikavaita kuti vauye kumberi votaura zviri pamoyo wavo kutiparidzira kuita chero Ishe zvavanoisa. Tose tingada kunzwa Hama David Duplessis vanobva ku South Africa.
Let me say this, that when I was in over in Africa and my great campaign the Lord gave us over there, his brother was my interpreter, Brother Justice, I believe his name is, Brother Justice.
Regai nditaure izvi, kuti pandaivamo mhiri kuAfrica, umusangano wangu mukuru Ishe wavakatipa ikoko, mukoma wavo aiva muturikiri wangu, Hama Justice. Ndinotenda kuti zita rake ndi Hama Justice.
And a real fine family of people are these Duplessis brothers. I guess they're all ministers as far as I know, and maybe father too. That was a minister. And they're from a fine family of people, and Brother David packs a great name amongst all the churches and denominations around the world.
Zvino imhuri yakaisvonaka kwazvo yevanhu idzo hama idzi dzekwa Duplessis. Ndinofunga kuti pane, ndinofungidzira kuti vese vashumiri, sekuziva kwandinoita, uye zvichida babawo zvakare, vaiva mushumiri, uye vanobva kumhuri yakaisvonaka yevanhu, uye Hama David, vanotakura zita guru pakati pemachechi ese nemasangano akapoteredza pasi rose.
And Brother David, I'd like for you to come up now and speak for us or whatever God's put on your heart to say, come right up. And I'm very happy to introduce to my church tonight.
Zvino Hama David, ndinoda kuti muuye kumberi zvino mugotaura kwatiri kana chero Mwari zvavaisa pamoyo wenyu kuti mutaure. Huyai kuno chaiko. Zvino ndine mufaro kuzivisa kuchechi yangu manheru ano.
This is Brother Armand Neville, our pastor. And to the church, this is one of my precious friends and fellow warriors in the service of God, Brother David Duplessis of South Africa. God bless you.
Ava ndi Hama Armand Neville, mufudzi wedu. Zvino kuchechi, uyu ndemumwe weshamwari dzangu dzinokosha. Uye murwi pamwepo mukushumira Mwari, Hama David Duplessis, veku South Africa. Mwari vakuropafadzei Hama David.
Talk. Amen. We all did. Brother David, hurry right back and be with us again. That's very fine. We're sure happy. Brother David said some things there. I just wished I'd had my pen. I could have jotted them down. But I'll always remember grandsons. The grandchildren.
Kutaura. Amen. Tose tadaro Hama David. Kurumidzai kudzoka mugova nesu zvakare. Zvakaisvonaka kwazvo, tiri kufara kwazvo. Hama David, vataura zvimwe zvino pano, ndinongoshuva dai ndanga ndine chinyoreso changu, ndingadai ndazvinyora pasi, asi ndichagara ndichirangarira vazukuru komana. Vazukuru.
Well, we sure appreciate the visit of our brother, and he was connected with the World Conference of Pentecostal Believers and a great man in the line of his work throughout the whole world. And we are fortunate tonight to have Brother David come speak to us on this New Year's night. And you can see what great men think about our Lord.
Amen.
Think about his great service.
Zvakanaka. zvokwadi tinokoshesa kushanya kwehama yedu. Zvino iyo, vanga, vakabatanidzwa nevatendi veWorld Conference of Pentecostal, uye munhu mukuru mumutsara webasa ravo pasi rese. Zvino, tine rombo rakanaka manheru ano kuvana hama David vachiuya kuzotaura nesu pausiku huno wegore idzva. Zvino munogona kuona izvo varume vanoremekedzwa zvavanofunga pamusoro pashe wedu, kufunga pamusoro pemuranda wavo mukuru.
Now, I believe that tomorrow, being New Year's, it's just a few hours now, and I had to leave early in the morning, so I thought I'd just speak a little bit, if it's all right with Brother Neville.
Amen.
Brother Beeler and the other ministers here.
Zvino ndinotenda kuti mangwana zvariri gore idzva rangoema awa mashoma zvino uye ndinofanira kusimuka mangwanani ngwanani, saka ndafunga kuti ndingangotaura zvishoma kana zvakaringana nahama Neville, hama Bila nevamwe vashumiri pano.
Won't take much of the time, and I think if we'd say amen and go home, it'd be a wonderful message, and we could be thankful to the Lord for what that we have here tonight.
Hazvitore nguva yakawanda, uye ndinofunga kuti kana tikati amen toenda kumba, ingadai iri mharidzo inoshamisa, uye tinogona kutenda Ishe nokuda kwezvatinazvo pano manheru ano.
And this being New Year's night, we just entertained each other by the kingdom of God preaching until it comes the new year.
Uye zvino, asi nokuti huno, usiku wegore idzva, tinongovaraidzana neumambo hwaMwari kuparidza dzamara rasvika gore idzva.
And I've got to get up in the morning real early, way before day, and I'm not as young as David. Maybe I don't feel as young as he does. He's of course David's a little bit older than I am. I think he's 7 or 8 years older, maybe 10. But he's certainly a fireball for God, traveling 50,000 miles this year for the kingdom of God.
Zvino ndinofanira kumuka mangwanani rungwana ngwana zuva risati ratombobuda nekure, uye handisi wechidiki saDavid. Zvichida ini, zvichida handinzwe kuva mudiki sezvavanonzwa. Iye hongu David mukuru kwandiri zvishoma, zvishoma. Ndinofunga mukuru nemakore manomwe kana masere zvichida gumi, asi iye zviro kwazvo izimbe rinopfuta raMwari kufamba mamaera zviuru makumi mashanu gore rino kuitira umambo hwaMwari.
On his road now, we're to preach at Brother Rogers, and tomorrow to be with somewhere else, and somewhere else, and somewhere else, and back here again Monday, and I've got to meet with him to make arrangements for a worldwide tour coming now.
Ari munzira yake zvino kuenda kunoparidza kwehama Rogers, uye mangwana ozova nevamwe kumwe wokunhu nekumwe zvekunhu nekumwe wokunhu, odzoka kuno zvakare nemuvhuro. Zvino ndinofanira kusangana navo kuti tizoita urongwa werwendo rwepasi rese rwuri kuuya zvino.
And we're to be in Africa, I understood, this afternoon in March, this coming March. I'm to meet Clayton Sonmore from the Full Gospel Christian Businessman this week, or this coming week, first part of it, and make arrangements for Jamaica, Haiti.
Zvino tiri kuzova muAfrica. Ndanzwisisa masikati ano muna kurume uyu ari kuuya. Ndiri kuzosangana na Clayton Sonmore anobva ku Full Gospel Christian Businessman vhiki rino kana vhiki riri kuuya, chikamu chekutanga charo. Zvinotozoita urongwa weJamaica, Haiti.
I go next week into Kentucky or down into Georgia, have them meetings there, come right back and come down to Kentucky and night here and night there catching these churches.
Ndinoenda vhiki riri kuuya kuKentucky kana zasi kuGeorgia kunova nemisangano ikoko. Ndobva ndadzoka ndoya nemuKentucky usiku umwe chete kuno, uye usiku umwe chete ikoko ndichibata machechi aya.
And come right straight back home from there and go to Atlantic City for begin at the 27th through the 30th and lay there the morning of the 1st and begin in Kingston, Jamaica at the racetrack that night for 10 days meeting there and from there on in then to the Haiti's and wherever we don't know where to go from there just as the Lord will lead us.
Ndodzoka ndakananga kumba ndichibva ikoko. Zvinondoenda ku Atlantic City. Kunotanga musi wa 27 kusvika 30. Zvino ndobva koma ngwanani emusi wa 1. Ndotangira mu Kingston, Jamaica panhandare yemujawe. Manheru iwayo kumusangano wemazuva 10 ikoko. Zvino kubva ipapo zvichienda mberi zvadaro kuenda kumaHaiti. Nechero hako, atizive kukuenda kuva ikoko, sekungo tunga mirwa, kwa ticha itu kwa nashe.
Now all these are in making. See, I haven't said yes. David's here, Clayton's coming, Gordon, Brother Gordon Lindsay's coming for South America, and the rest of the Christian businessmen for the Latin-speaking America, and Brother David's for Switzerland, Germany, on down.
Zino zese izi. Zviri kugadzirwa maona. Handisati ndati hongu. David ari pano. Clayt ari kuuya. Gordon, hama Gordon Lindsay, vari kuuya. Kuitira South America. Uye vamwe vese ma Christian businessmen. Vechikamu che America chinotaura Latin. Zvino hama David, ndeve Switzerland, Germany, zvichienda, zvichidzika.
But we don't know yet. You keep praying. I don't want to go nowhere until God says go. And the best of my knowledge, therefore, if I feel led to go, then when I get off the plane, and no matter the opposition is, I can say, I come in the name of the Lord Jesus.
Amen.
Asati sati tava kuziva. Imira mbaye muchinamata. Hakuna, kwandino da kuenda kushikira mwari vati enda. Nekuziva kwangu kwese. Na izozo, kana ndikanzwa kutungamirwa kuti ndiende, zvino pandinodzika mundege ini, hazvina basa kuti chii chinopikisa. Ndinogona kuti, ndinouya nemuzita raIshe Jesu.
I'm thankful for David, the friendship that we've had together, because the man is a very important man, but he certainly believes this ministry of the Lord. He certainly does. And our names have been associated together throughout the entire world now, Brother David and I.
Ndakava nekutenda nekuda kwa David ushamwari watakava nawo pamwe chete nekuti murume wacho munhu akakosha kwazvo asi iye anotenda kwazvo shumiro iyi yashe anonyatsa kudaro uye mazita edu akabatanidzwa pamwe chete pasi rese zvino hama David neni.
And I'm so glad to have an association with a man like that, but friends, I appreciate that, but the greatest thing that I can think of be associated with is Jesus Christ, the Son of God,
Amen.
That great one.
Zvino ndinofara kuva nekubatanidzwa nemunhu akadaro. Asi shamwari, ndinozvikoshesa izvozvo. Asi chinhu chikurusa chandinogona kufunga kubatanidzwa nacho ndiJesu Kristu, mwanakomana waMwari, uyo mukuru uya.
Now, Brother Neville and some of them will be speaking in a few moments, but I want to read just a little something out of the scripture now.
Zino, hama Neville nevamwe vavo vachange vachitaura munguva shoma iri kutevera. Asi ndinoda kuverenga chimwe chinhu chidiki kubva murugwaro zvino.
It's good, I think, on New Year's night to see different preachers and the way they approach a text and what they say and so forth, and each man having his own way of preaching. You know, God didn't make us all alike. He made us different.
Uye zvakanaka ndinofunga pausiku hwegore idzva kuona vaparidzi vakasiyana-siyana nemashikiri avanoita panyaya yavo nezvavanotaura nezvakadaro zvino munhu wese aine nzira yake yekuparidza munoziva Mwari havana kuti gadzira tose zvakafanana akati gadzira zvakasiyana.
He made us different in our statue. He made the world different and big mountains, the little mountains, prairies, deserts, big white flowers, blue flowers, and all different kinds, he just makes us different. That's all.
Akatigadzira zvakasiyana pachimiro chedu. Akagadzira nyika zvakasiyana. Nemakomo makuru, makomo madiki, mapani, magwenga, maruva machena akakura, maruva eburu, nemhando dzose dzakasiyana. Anongotigadzira zvakasiyana, ndizvo zvega.
He makes redheads, blackheads, brownheads, whiteheads, fat, slim, tall, all whatever more. See, he just makes us different.
Anogadzira vane musoro mutsvuku, misoro mitema, misoro yebrauni, musoro muchena. Vakafuta vatete varefu, chero, zvimwe zvese, maona. Vanongotigadzira zvakasiyana.
God is a God of variety. And I kind of like that, don't you? It's just the same thing all the time. I like this.
Mwari, ndi mwari wezvakasiyana siyana. Uye ndinoita sokuzvifarira izvozvo. Hamudaro here? Asi chinhu chimwe chete nguva dzose. Ini zvangu. Ndinozvida izvi.
So let us turn now in our scriptures over in the book of St. Matthew. St. Matthew's Gospel, beginning with the fourth verse. I want to read read us a text. The Lord helping us. St. Matthew, the fourth chapter.
Saka ngativhure zvino mumagwaro edu kubhuku ramutsvene Mateo. Evangeri yamutsvene Mateo kutangira pane zvino ndima 4. Ndinoda kuverenga kuitira. Tiverengere zvinyorwa. Ishe vachitibatsira. Mutsvene Mateo chitsauko 4.
I believe before we read, let's pray. Gracious Heavenly Father, it is again with grateful hearts that we approach this new year, and we approach Thee and bring to Thee all of our cares of the past and ask that You'll put them in the seal of forgiveness and remember our sins against us no more.
Ndinotenda tisati taverenga, ngati namatei. Baba vokudenga vane nyasha. Ndizvo zvakare nemwoyo iri kutenda kuti. Tinoswedera kugore idzva iri. Uye tinouya kwamuri nekuunza kwamuri. Zvitsvako zvedu zvakapfuura. Uye tichikumbira kuti muzviise mugungwa rekanganwiro. Uye musazorangarira zvivi. Zviri zvedu zvakare.
And may not only we check up with our spiritual being, but in our may we check our fellowship with Thee and forgive us of all of our sins, and we ask that Your Spirit will deal with us tonight.
Uye dai tikasangoongorora bedzi nemunhu wedu wemweya. Asi medu, dai tikangoongorora kuyanana kwedu nemi. Zvino tiregererei zvedu zvese. Uye tinokumbira kuti mweya wenyu ugoshanda nesu manheru ano.
If there be any unclean thing about us, Lord, take it as far as the east is from the west. Cast it into the sea of forgiveness to remember it against us no more, that we might enter into this new year clean, washed by the blood of the Lamb, and be ready.
Zvino kana paine chero chinhu chisina kururama patiri, Ishe, chiendesei kure sezviri mabvazuva kubva kumadokero. Chikandirei mugungwa rekanganwiro zvekusazombozvirangarirwa zvine chokuita nesu zvachose, kuitira kuti tipinde mugore idzva rino takachena, takagezwa neropa regwayana, uye tigadzirire.
May this 1960 be the greatest year that we've ever served You. Give us exceedingly abundantly.
Dai 1960 rava gore gurusa ratati tambo kushumirai. Tipeo zvinodarika muhuwandu.
All these meetings that are in progress, Lord, that we're thinking of with Brother Duplessis and around the world, into the Asia and over into Europe and all around, Lord, let it be Your will and Your power that'll lead to these things.
Misangano yese iri kugadzirwa, Ishe, yatiri kufunga nezvayo nehama Duplessis. nekwakapoteredza pasi rose kupinda muAsia nemhiri kuEurope nekwese kwese kwakapoteredza Ishe dai kwava kuda kwenyu nesimba renyu richatungamira kuzvinhu izvi.
And if we should at any time be stepping off of your divine ordained path, may the Holy Spirit put a block in the way and stop us, Lord, and turn us back to the right place. Grant.
Zvino, kana panguva ipi zvayo tikatsauka kubva panzira yenyu yekudenga yamakagadza, dai Mweya Mutsvene waisa chidziviso munzira, wotimisa Ishe, wotidzosera kunzvimbo yakafanira. Zviitei.
Bless this little church, Lord, about way close to 30 years, I guess it stood here now as a memorial of the grace of God to a humble people. We pray, Father, that you'll bless Brother Neville, the pastor. Bless all the church.
Rubafadza ichechi diki ino Ishe. Kuda makore ave pedyo kwazvo nemakumi matatu, ndinofungidzira, yakamira pano zvino. Serangaridzo yenyasha dzaMwari kuvanhu vakaninipa. Tinonamata Baba kuti mugoropafadza hama Neville mufudzi. Ropafadza ichechi yese.
Bless the trustees, the deacons, the song leader, the pianist, and all the laity, everyone, the Sunday school teachers, whatever more. Lord, may we be able to grow this year in the grace of God. And may our membership grow into greater numbers and more grace of yours that than this has been in the years gone by. Grant it, Father.
Rubafadzai, matirasti, madikoni, muimbisi wenziyo, muridzi wepiano, nevanhu vese muchechi. Munhu wese, vadzidzisi veSunday School nechero, Ishe. Dai, takwanisa kukura gore rino, munyasha dzaMwari. Uye dai nengo dzedu dzawedzerwa muwandu hukuru kwazvo. Uye nyasha dzenyu dzakawedzerwa kuti kupfuura zvazvanga zviri mumakore akapfuura. Zviitei Baba.
Now help us as we approach this text that we're fixing to read, thy word, and only you, Lord, can interpret. And we pray that you'll grant it to us for the kingdom of God's sake. In Jesus Christ's name, amen.
Zvinotibatsirei patiri kusvika pazvinyorwa zvatava kuda kuverenga shoko renyu. Zvino, ndimi mega Ishe, munogona kududzira uye tinonamata kuti mugozvipa kwatiri kuitira umambo hwaMwari. Nemuzita raJesu Kristu. Amen.
Our announcing just now what I have chosen for our text for the next few moments. It's found in the scripture here, and I will read it. I want to call it this, from that time.
Ndiri kuzivisa iko zvino, pandasarudza sechidzidzo, kwenguva pfupi inotevera. Kunowanikwa mugwaro pano, uye, ndichapaverenga. Chinoti, ndinoda kuchidana kuti kubva panguva iyoyo.
I didn't think, I said the other night, I didn't suppose I get to come down because that my throat was getting raw. And my wife said to me yesterday or day before, she said, then I suppose you'll not be going down to the church. And I said, honey, I don't think so. My throat's so sore and raw.
Andina kufunga. Ndakataura umwe usiku. Andina kufunga kuti ndaizouya zasikuno. Nokuti pauro pangu, panga pave kusaita zvakanaka. Zvino mudzimai wangu akati kwandiri nezuro, kana kuti mari mwezuro, akati, saka ndinofunga kuti, hamusi kuzoenda zasi kuchechi. Ndikati, mudiwa, handifunge kudaro, pauro pangu pari kurwadza, uye pakakanganisika.
And then, no more than that night, when I sat down and picked up the scripture, I run on to this. Brother Softman came by. He said, will you be going to church tomorrow night? I said, yeah, I'll be there.
Zvino zvadaro, pa usiku umwe cheteo. Pandaka gara pasi, ndokunonga rugwaro. Ndakasangana neizvi. Hama Softman vakauyako vakati, muchange muri kuenda kuchechi here mangwana, manheru. Ndikati, hongu, ndichange ndiriko.
And Meanie looked around at me and she said, I don't understand you. I said, I don't expect you to. I said, or no one else. No one that's led by the Spirit of God can ever be understood.
Zino mida, ndoku vanditarisa akati, handiku nzgisise, irindikati, anditarisire kuti udaro unaona. Ndikati, kana aniwo zvake. Hapana munhu anotunga mirwa nemweya wamwari anogona kunzwisiswa.
Our Lord, they could not understand him. He looked like he talked one way one minute and another way another minute and somewhere else he talked about something else. Sometime it was Jesus speaking, the other times it was God speaking, you see.
Ishe wedu, vakatadza kumunzwisisa. Aita sekuti, aitaura neimwe nzira, miniti imwe. Uye neimwe nzira, imwe miniti. Nekumwewo zvakare. Aitaura pamusoro pechimwe chinhuwo zvakare. Imwe nguva ndiJesu aitaura, dzimwe nguva ndiMwari vaitaura. Maona.
Even the disciples said, there at last, lo, now speakest thou plainly, now we understand. Then Jesus said, do you now believe? See, after that.
Kunyange vadzidzi, vakataura paye pakupedzisira vakati, tarirai, zvino mave kutaura zvakajeka. Tave kunzwisisa zvino. Maona, zvino Jesu akati, munonzwi, uye munotenda here zvino. Munoona, mushure mazvo.
You just can't do it because you're led of the Spirit and you start doing something, you find out that you see your God wants to use you somewhere, you got to stop here and go here. Just led of the Spirit. There are odd, peculiar people that has a life that you want to consecrate to God.
Haungangogoni kuzviita nokuti unotungamirwa nemweya. Zvino utanga kuita chimwe chinhu. Unozoona kuti unoona uri Mwari vari kuda kukushandisa pamwe pano. Unofanira kumira apa, woenda apa. Kungotungamirwa nemweya. Vanhu vasinganzwisisiki vakasiyana. Vane upenyu waunoda kupira kuna Mwari.
And then I always say this, I will do this if the Lord is willing.
Amen.
See, if I make a promise to anybody, I'll do it if the Lord is willing. See.
Zvino ndinogara ndichitaura izvi. Ndichaita izvi kana Mwari vachida. Maona, kana ndikavimbisa mumwe munhu, ndichazviita kana Ishe vachida. Maona.
And therefore then, if it is the will of the Lord, and I'll speak on this message, if the Lord is willing. He could give me a call right in this message to take off for California. I'd cast aside everything and take off for California as hard as I could go.
Uye naizvozvo ipapo, kana kusiri kuda kwaMwari, ndicha taura pamusoro pemharidzo iyi kana Ishe vachida. Vanogona kundidana mumharidzo ino chaimo kuti ndiende kuCalifornia. Ndinokandira zvinhu zvese padivi zvino ndomhanya ndakananga kuCalifornia nekukwanisa kwangu kwese.
I want to live like that. I don't want nothing tying me down. I don't want no great big something or another where it's worth millions of dollars. You have to get so much money every day to tie me down. I want to be where when God says, I want you to go down here to these people, there's only five of them. But go down there and stay there and I'll tell you to leave. Yeah. I want to go there. I haven't got no obligations.
Zvino ndinoda kurarama saizvozvo. Handidi chinhu chinondisungirira. Handidi chimwe chinhu chikuru kana chimwe. Icho, chinokosha mamiriyoni emadhora zvino unofanira kuwana. Mari yakawanda kudai, zuva regarega, kundisungirira. Ndinoda kuva uko, kana Mwari vati, ndinoda kuti uende zasi uko, kune vanhu ava. Pangori nevashanu vavo bedzi. Asi enda zasi ikoko, ugare ikoko kusvikira ndakuudza kuti ubve. Ndinoda kuenda ikoko, handina chimwe, chingada kuti, ndichiite. Kungo.
And if he wants me to go overseas, now here it is just mentioned going to Germany or to Africa and some millionaire woman just the time that the Spirit put it up on me to go to Africa, she said, I'll sponsor the trip and pay every bit of it. That's all. Why should I worry about money and things when my Father owns all of it?
Uye kana vachida kuti ndiende mhiri kwemakungwa. Zvino he zvino izvi. Ndangobva mukutaura kuenda kuGermany kana kuAfrica. Zvino mumwe mudzimai ane mamiriyoni emadhora panguva iyoyo. Mweya wakaisa pamwoyo wangu kuti ndiende kuAfrica. akati ndichabhadharira rwendo rwacho ndobhadhara zvese hazvo maona ndizvo zvega ko ndikashushikana sei pamusoro pemari nezvinhu ivo baba vangu vari muridzi wazvo zvese.
He can just speak to this rich man or that rich man or this people or that people, and no need of me have to worry about it. See, God just takes care of it all. Yeah. Brother Roy, that's the way to live. Just let him take care of it. It's so good.
Maona, vanogona kungotaura nemurume uyu mupfumi, kana murume uyu mupfumi, kana vanhu ava, kana vanhu avo, uye pasina kana chikonzero chekuti ini ndinetseke pamusoro pazvo. Maona, Mwari, vanongozvigadzirisa zvese. Hama Roy, ndiyo nzira yekurarama. Chingovarega, vazvigadzirise. Zvakaisvonaka kwazvo.
Now, let us turn in our scriptures to the fourth chapter, and let's begin to read about the 12th verse of the fourth chapter of the Gospel according to St. Matthew.
Zvino, ngatizarurei mumagwaro edu, kune chitsauko 4. Zvino ngatitangisei kuverenga. Pangaita pandima 12 yechitsauko 4 cheEvhangeria mutsvene Mateo.
Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed unto Galilee. Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun at Naphtali.
Zvino Jesu akati achinge, uye zvino Jesu akati anzwa kuti Johane wasungwa, akaenda Galilea. Wakabva Nazareta akandogara Kapenaume pagungwa pamiganhu yeZabhuroni paNeftarimi.
That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles.
Kuti zviitike, zvakarehwa nemuprofita Isaya achiti, nyika yeZabhuroni nenyika yeNaftarimi, panzira yegungwa, miri kweJorodhani, Garirea rava hedheni.
The people that sat in darkness saw great light. And to them that which sat in the regions of the shadow of death, light is sprung up. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Vanhu vakanga vagere murima, vakaona chiedza chikuru. Nevakanga vagere panyika dzemumvuri werufu, chiedza chakabuda. Kubva panguva iyoyo, Jesu wakatanga kuparidza achiti, tendeukai, nokuti ushe hwekudenga waswedera pedyo.
I want to speak on the subject, and from that time, you know, as human beings, we all think of things from a certain time, such and such a thing taking place, and from that time.
Ndinoda kutaura pamusoro pechidzidzo zvino kubva panguva iyoyo. Munoziva, semunhu, tese tinofunga pamusoro pezvinhu kubva pane imwe nguva. Chinhu chakati nechakati chakaitika zvino kubva panguva iyoyo.
And now, many times you meet an old man or an old woman, and they like to refer back to a time that something taken place that they can distinctly mark it out and say it was at that time.
Uye zvino, nguva zhinji unosangana neharahwa kana nechemberi, uye vanofarira kunongedza kumashure pane imwe nguva apo chimwe chinhu pachakaitika chavanonyatsa kugona kunongedza voti paiva panguva iya.
Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remembrance of certain things that taken place at certain times. From that time, something changed.
Zino, ndinofungidzira kuti chaizvo izvo, mumwe nemumwe wedu pano, manera ano, tinogona kudana kunhengo. Kurangarira zvimwe zvinhu zvakaitika pane imwe nguva. Kubva panguva iyoyo, chimwe chinhu chakashanduka.
Such and such a thing. It happened at that time, and from that time on, it was different.
Chinhu chakati chikati chakaitika panguva iyoyo. Zvino kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, zvakabva zvasiyana.
And it's a good thing that we can, and some of those memories of things that we think of is worthy things that changed. And there's some things that is not so worthy of thinking of.
Zvino chinhu chakanaka chekuti tinokwanisa. Uye, dzimwe, dzendangariro idzodzo, dzezvinhu zvatinofunga nezvazvo, zvinhu zvakakodzera, zvakashanduka. Uye, pane zvimwewo zvinhu zvisina kukodzera kuti zvifungwe nezvazvo.
For instance, if the woman of an ill fame that she said there was a time that I was a good, righteous, moral girl, and on a certain night or a certain place a certain thing happened.
Semuenzaniso, dai mudzimai ane mbiri yakashata, zvokuti akati, paiva nenguva yandakanga ndiri musikana akanaka, akarurama ane hunhu. Zvino pane umwe usiku, kana pane imwe nzvimbo, chimwe chinhu chakaitika.
And since that time, she's been on the wrong road. Her life has been marred with sin and blackness and darkness, and only judgment waits her. But she can remember from that certain time it happened when she took the wrong road.
Zvino kubva panguva iyoyo, akange ave panzira isiyo. Upenyu hwake hwakakanganiswa nechivi, kusviba nerima. Uye kutongwa kwega ndiko kwakamumirira. Asi anogona kurangarira kubva panguva iyoyo. Zvakaitika paakatora nzira isiriyo.
The drunk man tonight on the streets that trying to drink his sorrows away. You might pick him up, like I was down on the Bowery here some time ago in New York, the great center of the drunken people.
Murume chidhakwa, manheru ano, pamigwagwa, uyo ari kuedza kunwa kuti kusuwa kwake kuende, unogona kumunhonga, sezvandaiva zasi kune mabhawa kuno imwe nguva yapfuura muNew York, muzinda mukuru wevanhu vanodhakwa.
I was walking with a certain minister, and there laid a man, oh, just plenty of man, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet, and their beards all over their faces, and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless.
Ndaifamba nemumwe mushumiri. Zvino hapo, paiva pakarara mumwe murume. Oh, vaingori varume vakawanda, vasingagone kukuvadza, vasingakwanise kuzvibatsira, vakarara ipapo kumberi kwembatya dzavo kwese kwakatota, nendebvu dzakazara kuzviso zvavo, uye vari muchimiro chakaipa zvikuru. Zvino vaisagona kukuvadza zvachose.
And this minister said, pick that one up, and just asked him. Now I went over to this man which was laying with one foot across the bumper of a car and his head laying down on the street, and where that he had been unable to go at times of to the restroom, and so he was just in a terrible condition.
Zvino mushumiri uyo akati, simudzai uyo, zvino mugomubvunza. Zvino ndakaenda kumurume uyu akanga akarara aine tsoka yake yakachinjika pabhampa remotokari. Nemusoro wake wakarara pasi mumugwagwa. Neapo pokuti akanga atadza kuenda dzimwe nguva kuzvimbuzi. Oh, aiva muchimiro chakaipa kwazvo.
And I took a hold of him and I said, "Can you speak?" And he wouldn't make me no answer, so the minister got down. He knew more about how to deal with him. And he asked him, "Who are you?"
Zvino ndakamubata ndikati, "Unogona kutaura here?" Uye haana kumbondipa mhinduro. Saka mushumairi akadzika pasi, aiziva zviri nani maererano nekushanda naye. Zvino akamubvunza, "Ndiwe ani?"
Finally he got him roused up enough to say, "If you'll buy me a drink and come to find out, he could point his finger to the bank that he used to be president of."
Zvino pakupedzisira akagona kumumutsa zvakakwana, kusvikira ava kuti, "Kana ukanditengera chekunwa." Zvino takazoona kuti aigona kunongedza munwe wake kune bhangi raimbova mutungamiri waro.
"Well," he said, "we are preachers. Could you tell me what took place if you'll promise me a drink?" "Well, we couldn't do that." I said, "I couldn't add sorrow to your sorrows. I want to help you."
Zvakanaka. Akati, "Tiri vaparidzi. Ungandiudzawo here zvakatora nzvimbo kana ukandivimbisa chekunwa?" Saka hataikwanisa kudaro. Ndikati, "Handigone kuwedzera kusuwa pane kumwe kusuwa kwako. Ndinoda kukubatsira."
All his story, he come home one night and there was a, what he called a Dear John letter on the table. Then his wife had left him and he loved her and she had taken his children and he was divorced and she had run away with another man.
Nyaya yake yese, akauya kumba umwe usiku, zvino paiva neimwe, yaakati iye tsamba inoti, "Mudiwa John, iri pata tafura." Ipapo mudzimai wake akange amusiya. Zvino akanga, iye aida mukadzi. Zvino akanga atora vana vake, uye akarambwa. Zvino mudzimai akanga atiza nemumwe murume.
And he said, "I didn't know what to do to shoot my brains out or what to do, so I went down to the saloon and from that time, there he was. That's all over the world."
Zvino akati, "Handina kuziva kuti ndoitei kupfura uropi hwangu kana chekuita. Saka ndakaenda kubhawa." Zvino kubva panguva iyoyo, heunoi zvaakava, zvakazara pasi rese.
The liar. You might take one, as I said to a man one day that I thought was telling jokes, and come to find out that he told so many lies that he really believed in himself. And I said, "What makes you do that?" And I sat down to talk with him. I said, "I want to ask you, those stories are too wild for people to believe."
Munyepi, unogona kutora mumwe, sezvandakataura kune mumwe murume rimwe zuva, wandaifunga kuti aitaura je. Zvino ndakazoona kuti akataura manyepo akawandisa kusvikira akazenge ave kutoatenda pachake. Zvino ndikati, "Chii chinokuita kuti udaro?" Zvino ndakagara pasi kuti nditaure naye ndikati, "Ndinoda kukubvunza, nyaya idzodzi dzakanyanyisa kuva dzezvisingatarisirwe kuti vanhu vazvitende."
He said, "The first one I can ever remember telling, he said, I was a little boy that was raised in a good home. And he said, I went out and smoked corn silk cigarettes just to be smart." And
iye akati, yekutanga yandinogona kurangarira ndichiitaura, akati, "Ndaiva mukomana mudiki akakudzwa mumusha wakanaka. Zvino iye akati, ndakaenda ndikanoputa mudzanga wevhere rechibage kungoda kuzviita munhu akangwara.
I'd eat some coffee to take it off of my breath, and he said, I'd done it back behind the old chimney behind the house. And he said, I'll never forget when mother caught me up and said to me, Sonny, let me smell your breath.
Zvino ndakadya coffee kuti ndibvise munhu ipa kufema kwangu. Zvino akati, ndakazviita kumashure seri kwechimbini yakare, kuseri kwemba. Uye akati, handimbofa ndakakanganwa amai pavakandibatikidza zvino ndokuti kwandiri, mwanangu, uya ndinhuidze mweya wako paunofema.
And I blow my breath into her face, and she said, you've eat coffee to take something off of your breath. What have you been doing? Have you been smoking cigarettes?
Ndakafuridzira mweya wangu kumeso kwavo, uye vakati, wadya coffee kuti ubvise chimwe chinhu kubva mumweya wako paunofema. Wanga uchiitei? Asi, wanga uri kuputa midzanga.
And he said, something told me to tell the truth. He said, but I said, no, mama, I crossed my heart. I haven't been smoking cigarettes. He said, and from that time, that started it.
Zvino iye akati, chimwe chinhu chakandiudza kuti ndivaudze chokwadi. Akati, asi ndakati, kwete amai, ndinopika nemoyo wangu, ndanga ndisiri kuputa midzanga. Akati, zvino kubva panguva iyoyo, ndizvo zvakazvitangisa.
We can all find something at begin at a certain time. And from that on, things was changed.
Tese, tinogona kuwana chimwe chinhu chakatanga pane imwe nguva. Zvino kubva ipapo zvichienda mberi, zvinhu zvakashanduka.
And there's other worthy things that we could think of. Man with good intentions has tried to start things anew, to do things at certain times.
Zvino pane zvimwe zvinhu zvakakodzera zvatinogona kufunga nezvazvo. Varume vane zvinangwa zvakanaka vakaedza kutangisa zvinhu patsva, kuita zvinhu pane imwe nguva.
For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin and he was able to conquer it, they began to say, from this time on there'll never be no more wars. Because if this electricity could be put into fences with such a high voltage till no man could cross it, they meant well.
Semuenzaniso, magetsi paakawanikwa kekutanga naBenjamin Franklin, uye vakagona kwaakunda. Vakatanga kuti, kubva panguva ino zvichienda mberi, hapachazombova nehondo zvakare. Nekuda kwekuti magetsi aya anokwanisa kuiswa mumafenzi aine moto wakawanda kwazvo, kusvikira hapana munhu anokwanisa kupayambuka. Vairevera zvakanaka.
And right after the First World War, when the Kaiser Wilhelm signed the Treaty of Peace, we were told here in America, I was a boy of about 9 years old, but I can remember of the people all saying, we'll never have another war. From this time on, it's settled forever. But we had another war.
Zvino hondo yepasi rese yekutanga ichingopera, Kaiser William paakasaina chibvumirano cherugare, takaudzwa kuno kuAmerica, ndaiva mukomana wemakore angaite mapfumbamwe. Asi ndinogona kurangarira vanhu vese vachiti hatisi kuzombofa takava neimwe hondo. Kubva panguva ino zvichienda mberi, zvatopera nekusingaperi. Asi takava neimwe hondo.
And when the great UN, or I would say before that, they formed what was called the League of Nations. And they said, Now we'll have no more wars because we've got a league of nations that will patrol the world. And if there is an uprise somewhere, these men out of every nation will go there and police the world. But it was a failure. They went right on having war. And the UN will become the same thing.
Zino paya apo UN huru, kana kuti ndingati, kumashure kwacho, vakavamba yainzi League of Nations. Uye vakati, zino, alichazova nedzimwe hondo zvakare, nekuti tine League of Nations ichange ichichengetedza pasi rese. Zino kana paine kumukira kumwe kunhu, varume ava kubva munyika yega yega, vachaenda ikoko zvino vonoita mapurisa epasi rose. Asi, zvakakundika. Vakaenderera mberi vachiva nehondo. Zvino UN, ichava chinhu chimwe chete.
We are told now by prediction that tomorrow night or Sunday night, the same man that predicted Pearl Harbor to the exact moment that the airplanes would bomb it, said that Sunday night at 12 o'clock that 75% of the American people will go into ashes. That Russia will bomb the United States this coming Sunday night at 12 o'clock. The same man that predicted Pearl Harbor.
Tinoudzwa, izvezvi nekufanotaura kuti, mangwana manheru, kana svondo manheru, murume mumwe chete, akafanotaura nezve Pearl Harbor, kusvika panguva yacho chaiyo, iyo ndege dzaizo ibomba. Akataura kuti svondo manheru nenguva dza 12 o'clock zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana zvevanhu vemuAmerica vachaita madota nokuti Russia ichabomba United States musi wesvondo uri kuuya manheru na 12 o'clock. Murume mumwe chete akafanotaura zvePearl Harbor.
They're not putting it out because people go frantic. I don't believe it. No, because it can't suffer atomic war. If one of theirs passed through the sound barrier this way, we'll throw them that way and the world will go to pieces. Something's got to happen yet before Jesus comes. That's right.
Amen.
Havasi kuzvishambadzira kunze, nekuti vanhu vanozovhunduka. Handizvitendi. Maona, kwete, nekuti haikwanise kutambudzwa nehondo yeatomic. Rimwe ravo rikadarika kufamba kweruzha neuko. Tinoakandira neuko. Zvino nyika inoita zvimedu. Chimwe chinhu chinofanira kuitika kutanga Jesu asati auya. Ndizvozvo.
For instance, the young married couple. There was a certain time that they got married and they put their vows together. And they pledge one to another their loyalty.
Semuenzaniso. Vaviri vechidiki vakaroorana. Paiva neimwe nguva yavakachata. Zvino vakaisa mhiko dzavo pamwe chete. Ndokutsidzirana mumwe kune mumwe ruvimbo rwavo.
And they said that we will love, honor and cherish each other as long as we both live. But there come a time that something happened.
Zvino vakataura kuti tichadanana nekuremekedzana nekuriritirana mumwe nemumwe chero bedzi tiri vapenyu. Asi pakasvika imwe nguva chimwe chinhu pachakaitika.
All these things are there's a time when something happens. And maybe all their vows and all the leagues of nations and so forth maybe had good intentions. But they all come to an end. All become crumbling beneath the feet of man.
Zvese zvinhu izvi ipapo, pane imwe nguva chimwe chinhu pachakaitika. Uye zvichida mhiko dzavo dzose nemapoka ese enyika. Nezvakadaro, zvichida vaiva nechinangwa chakanaka. Asi zvese zvakasvika pamagumo. Zvese zvakasvika pakuondomoka kuenda pasi petso so tsoka zevanhu.
With all the good intentions we could have, but all must come to an end, but there is a time that where man can come to something that's eternal. That's when a man, the time man meets God.
Amen.
That's when something happens that's eternal.
Nezvinangwa zvese zvakanaka zvatinogona kuva nazvo. Asi zvese zvinofanira kusvika pamagumo. Asi pane nguva iyo munhu anogona kusvika kune chimwe chinhu chinogara nekusingaperi. Ndipo apo munhu, nguva iyo munhu anosangana naMwari. Ndipo panoitika chimwe chinhu chinogara nekusingaperi.
We do our mistakes and we make our vows on New Year's night to only break them the next day. We turn new pages and we assign vows and we go to priests that we don't, but Catholics do, and make confessions and sign pledges, and we come to the altar and turn new pages. But all are vain.
Tinoita mosho dzedu, zvino tinoita mhiko dzedu usiku hwegore idzva, kungoti tinozongodzityora zuva rinotevera. Tinozarura mapeji matsva, uye topa mhiko. Zvino toenda kuvaprisita ne hatidaro. Asi makatorike anodaro, uye vanoreurura nekusaina mhiko, uye tinouya kuaritari totangisa pamapeji matsva. Asi zvese zvinoshaya basa.
For the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it'll happen again.
Nokuti nguva inotevera apo, mumwe munhu anotikanganisira kana chimwe chinhu. Hasha dziya dzakare, dzinodzoka zvakare. Nguva yese patinopinda mudambudziko kana chimwe chinhu, zvinoitika zvakare.
But there is a place where a man can come to a time that will change him forever, for eternal. He that will come to me, I will in no wise cast out, said Jesus. A man can come to God and his whole eternal destination is changed. And a man can meet God and he can never be the same anymore.
Asi, pane nzvimbo iyo munhu yaanogona kusvika pane imwe nguva. Ichamushandura zvachose nekusingaperi. Uyo anouya kwandiri handingambomurase. Jesu akadaro. Munhu anogona kuuya kuna Mwari, uye magumo ake emunaziende na kuenda agoshandurwa. Uye munhu anogona kusangana naMwari, uye ogorega kuva zvanga ari zvachose.
You can't meet God and ever remain the same person you are. If you turn away from him, you'll be a worse person than you ever were. If you receive him, you got eternal life. And he'll raise you up at the last day by his promise.
Haugone kusangana naMwari, ugoramba uri munhu mumwe chete sezvawanga uri. Kana ukatendeuka uchibva kwaari, unozova munhu akaipisisa kupfuura zvawakambobvira wava. Kana ukamugamuchira, une upenyu husingaperi, uye achakumutsa nezuva rekupedzesera nevimbiso yake.
There was a time when there was a man called Abraham who come down out of the Chaldeans, and he dwelt in the city of Ur, and he was just a man, a good man.
Paiva nenguva pakanga paine mumwe murume anonzi Abrahama, uyo akauya achibva kuvaKaradhea, uye aigara muguta reUri, uye aingovawo munhu akanaka.
Perhaps maybe he might have, his father perhaps worshipped idols because they come from Babylon. And he was just an ordinary man. And he was getting old. He was 75. And his wife was 65.
Zvichida, pamwe agona kunge aine. Baba vake zvichida, vaina mata zvifananidzo nekuti vakabva kuBhabhironi. Zvino iye aingova munhuwo zvake zvino akanga ava kukwegura aiva nemakore makumi manomwe nemashanu uye mudzimai wake aiva nemakumi matanhatu nemashanu.
And Abraham, one day when he was perhaps out in the field hunting or whatever he was doing, picking berries or whatever his job might have been, he met God, and from that time he was changed.
Zvino Abrahama rimwe zuva paiva zvichida kunze mumunda achivhima kana chero zvainge ari kuita kunhonga michero kana chero basa rake zvaraikwanisa kunge riri akasangana naMwari. Zvino kubva panguva iyoyo akashandurwa.
He could call things that was not as though they were because he had met God. He had known the minute and the hour that he met God. It changed him. And God called him to be the father of many nations. And believed God and believed his promise. Because he had met God.
Aigona kudana zvinhu zvaisavapo sekunge zvaivapo. Nekuti akanga asangana naMwari. Akaziva miniti neawa yaakasangana naMwari. Zvakamushandura. Uye Mwari vakamudana kuti ave baba wemarudzi akawanda. Zvino akatenda Mwari. Uye akatenda vimbiso yavo. Nekuti akanga asangana naMwari.
25 years later, they were discussing, trying to discuss him, telling him he had believed something was wrong, but the Bible said he got stronger all the time giving praise to God because he knew that God had to keep the promise.
Makore makumi maviri nemashanu akatevera vaikurukura vachiedza kumuodza moyo vachimudza kuti akanga atenda chimwe chinhu chisicho. Asi Bhaibheri rakati akaramba achiwedzera kusimba nguva dzese achipa rumbidzo kuna Mwari nokuti aiziva kuti Mwari vaifanirwa kuchengeta vimbiso.
That's when a man meets God. It changes his makeup. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the five senses, but the believer, when he meets God, he gets something different. It's a super sense that lifts him up above the shadows.
Ndipo apo, munhu paanenge asangana naMwari, zvinoshandura maumbirwo ake, zvinomupa manzwiro emhando yepamusoro, sekutaura kwandaiita umwe usiku, munhu wenyama angori nemanzwiro mashanu. Asi mutendi, paanosangana naMwari, anowana chimwe chinhu chakasiyana, manzwiro emhando yepamusoro, anomusimudza mudenga pamusoro pemimvuri.
It makes him believe things that's impossible to come to pass. He still believes they will come to pass because God said so.
Amen.
When a man meets God, something takes place.
Anomita kuti atende zvinhu zvisingagone kumbofa zvakaitika. Iye anoramba achitenda chete kuti zvichaitika. Nekuti Mwari vakataura kudaro. Kana munhu akasangana naMwari, chimwe chinhu chinoitika.
There was a time when a man had been trained in all the wisdom, all the theology of the Word of God. He knew it by the letter. He had been schooled. He had all the degrees.
Paiva neimwe nguva iyo, mumwe munhu akadzidziswa muchenjeri wese nefundo yese yeBhaibheri pamusoro peshoko raMwari. Akariziva netsamba. Anga adzidziswa. Aiva nemadegree ese.
He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers. He knew it all by letter. But a coward with it that was running went out the back side of the desert and was herding sheep for a stranger.
Akanga akanyatsa kungwara. Zvekuti aikwanisa kudzidzisa vadzidzi vemuEgipita pamwe nevadzidzisi vavo. Aizviziva zvese netsamba. Asi aive mbwende naizvozvo achitiza. Akabuda ndokuenda kuseri kwerenje uye achifudza makwai emutorwa.
But there come a time that when God met him there in the burning bush
And from that time on, Moses was changed.
Amen.
Because he met God in a burning bush. And face to face with God, he couldn't be the same anymore.
Asi, pakasvika nguva apo, Mwari, vakasangana naye ikoko, mugwenzi raipfuta. Zvino kubva panguva iyoyo, zvichienda mberi, Moses akashandurwa, nekuti akasangana naMwari mugwenzi raipfuta. Zvino, ati chiso nechiso naMwari, haigona kuramba ari zvimwe chete zvachose.
When a man or a woman, I don't care how many vows you make or how many new pages you turn, until you meet God, you can't be changed. But when you once meet God, then you're changed forever.
Kana murume, kana mukadzi, handina basa kuti unoita mhiko ngani, kana kuti unozarura mapeji matsva akawanda zvakadini, kusvikira wasangana naMwari, haugone kushandurwa. Asi paunosangana naMwari kamwe chete, zvino unoshanduka nokusinga peri.
Didn't only change Moses. It changed Israel. It changed Egypt. It changed the world at that time. Because one man met God and took him at his word.
Hazvina kungoshandura Moses chete. Zvakashandura Israeri. Zvakashandura Egipita. Zvakashandura pasi rese panguva iyoyo. Nekuti munhu mumwe chete akasangana naMwari, zvino akavatora pashoko ravo.
Hallelujah.
What we need today is somebody to meet God face to face and talk to him.
Amen.
The situation. When men meet God, things are changed. Certainly.
Hallelujah.
That's the only way that we can have things.
Chatidoda nasi kuti mumwe munhu asangane naMwari chiso nechiso, uye agotaura navo mamiriro ezvinhu. Varume pavanosangana naMwari, zvinhu zvinoshandurwa zviro kwazvo. Ndiyo nzira yega yatinogona kuwana zvinhu.
And from that time on, Moses the coward, Moses the one that was running, had been changed, and from that time he became the servant of the Lord. It always works that way. When a man meets God, things are changed.
Zvino kubva panguva iyoyo, zvichienda mberi, Moses mbwende, Moses uyo aimhanya, akanga ashandurwa. Zvino kubva panguva iyoyo, akava muranda waMwari. Zvinogara nguva dzose zvichishanda nenzira iyoyo. Kana munhu akasangana naMwari, zvinhu zvinoshandurwa.
There was a little girl one time, not over 18 years old or maybe not that old, that was on her road to a well one morning to get a bucket of water down in Nazareth.
Paiva nemusikana mudiki imwe nguva, ane makore asingapfuure gumi nemasere okuzvarwa, kana zvichida asina kukura zvakadaro, aiva munzira yake kuenda kutsime mamwe mangwanani kunochera mugomo wemvura zasi muNazareta.
She was a nice little girl. She believed. She had faith. But that morning she met God.
Oh, amen.
And God told her something and she believed it.
Amen.
And it changed the whole course of life for the woman.
Yes.
Makes her immortal.
Hallelujah.
Her name was Mary, the mother of our Lord Jesus.
Aiva musikana mudiki akaisvonaka. Iye aitenda. Aiva nekutenda. Asi mangwanani iwayo akasangana naMwari. Zvino Mwari vakamudza chimwe chinhu, uye iye akazvitenda. Zvino zvakashandura nzira yese yeupenyu hwemudzimai uyu, zvomuita kuti asafe. Zita rake raiva Maria, amai vaishe wedu Jesu.
The little lady was just an ordinary little girl, but she met God, and from that time on something happened. Certainly.
Mudzimai mudiki uyu aingova musikana wahake mudiki, asi akasangana naMwari. Zvino kubva panguva iyoyo kuenda mberi, chimwe chinhu chakaitika zviro kwazvo.
There was a man by the name of Peter, an old rugged fisherman, probably just as rough as they could come, and he was probably a great big push up a bully.
Paiva ne munhu aiva nezita rekuti Petro, murauri wakare akakwasharara. Zvichida sekungo kwasharara kwavaigona kuva. Uye pamwe aiva munhu muhombe aiderera vamwe.
Because here some time ago I seen the play called The Big Fisherman, and I thought it was a very good description of Peter, because he was such a big old rugged fellow. He didn't care for nothing. He didn't believe hardly anything. But one day he met God. Amen. And from that time he was changed. From that time he became an apostle of the Lord Jesus Christ.
Ndekuti pano imwe nguva yakapfuura ndakaona mutambo wainzi murauri muhombe. Ndakafunga kuti yaiva tsananguro yakaisvonaka kwazvo ya Petro, nekuti aiva muchinda wakare muhombe akakwasharara. Anga asina basa nechinhu, hapana kana chaaimbotenda machiri. Asi rimwe zuva akasangana naMwari. Zvino kubva panguva iyoyo akashandurwa. Kubva panguva iyoyo akava muapostora waIshe Jesu Kristu.
As Brother David Duplessis was telling us a while ago about Saul of Tarsus, a murderer who held the coat of the murders that and witness and give witness to the death of Stephen the martyr.
Sekuudzwa kwataitwa naHama David Duplessis chinguva chapfuura pamusoro peSauro weTaso mhondi. Akabata bhachi remhondi uyo akapupura uye akapupurira rufu rwaStefano akaurayirwa chitendero.
Yet letters in his pockets to go down to the head councils of the churches and arrest the people that were making too much noise, shouting and praising God.
Aiva nematsamba muhomwe dzake kuenda zasi kune vakuru vekanzuru yemachechi uye kunosunga vanhu vaiita ruzha rwakanyanya vachidanidzira nekurumbidza Mwari.
He was a great man in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day, he was on his road to Damascus, and he met God.
Amen. Yes.
A light shined around him.
Hallelujah.
And from that time on, he was no more Saul of Tarsus, but he was Paul, the humble one, the meek one. Because he met God, and it changed him.
Aiva munhu mukuru mumeso evaFarise. Aiva muFarise wavaFarise. Asi rimwe zuva aiva panzira yake kuenda kuDamasiko. Zvino akasangana naMwari. Chiedza chakapenya, chakamukomberedza. Zvino kubva panguva iyoyo kuenda mberi, akanga achisiri Sauro weTaso. Asi akava Pauro, uyo akaninipa, uyo akanyorova, nekuti akasangana naMwari. Uye, zvakamushandura.
There was a leper laying at the gate. All the remedies of the medicine could not heal him. His putrefied sores had gotten so great till his hands was beyond raising up anymore, and his feet he could hardly drag him.
Paivane ayevane maperembuzi, akanga akarara pamusuo. Kurapa kwese kwemushonga, kwakatadza kumupodza. Maronda ake akanga aora, akanga akura kusvikira maoko ake, akanga asisagone kusimuka zvachose. Uye tsoka dzake aitotadza kudzikweva.
His case was hopeless. But he met God one day, coming out the gate, and he fell down in worship and said, "If thou wilt, thou can make me clean." And he said, "I will be thou clean." And from that time, he didn't have no more leprosy, because he met God.
Chinhano chake chakanga chisisina tariro, asi akasangana naMwari rimwe zuva achibuda nepasuo. Akawira pasi akanamata ndokuti, "Kana muchida, munogona kundichenesa." Zvino iye akati, "Ndinoda cheneswa." Zvino kubva panguva iyoyo hahana kuzombovazve nemaperembudzi nekuti akasangana naMwari.
There was a blind man sitting by the side of the road, and he could not see the daylight from dark. There was nothing could help him.
Paiva nebofu raiva rakagara parutivi rwenzira. Zvino aisagona kuona chiedza chezuva kubva kurima. Hapana chaigona kumubatsira.
One day, someone come walking out of the city of Jericho, and when he met God, and from that time, he could see his sight come to him.
Rimwe zuva, mumwe akauya achifamba achibva muguta reJericho. Zvino paakasangana naMwari, zvino kubva panguva iyoyo, aikwanisa kuona. Kuona kwake kwakadzoka kwaari.
The sight of light had broken into his eyes and he could see again, because from that time when he met Jesus, he was a different man. He had his sight.
Kuonekwa kwechiedza kwakapinda mumaziso ake, uye akanga ava kukwanisa kuona zvakare, nekuti kubva panguva iyoyo paakasangana naJesu akava munhu akasiyana, akanga ava nekuona kwake.
When a person meets God, something happens definitely.
Kana munhu akasangana naMwari, chimwe chinhu chinobva chaitika zvemazviro kwazvo.
There was a young man one time, no doubt a good citizen of the country, but spells come on him. And he was so bad till the prison house couldn't hold him. And they bound him with chains, and he had a legion of devils in him that he could break the chains and free himself.
Paiva nemujaya imwe nguva, pasina kupokana mugari wemunyika akanaka. Asi, akagarwa nemweya. Zvino akanga anyanyisa kuipa kusvikira Jeri rakatadza kumuchengeta. Zvino, vakamusunga nengetani, uye aiva nechiuru chemadhimoni maari, kusvikira aikwanisa kudambura ngetani nekuzvisunungura.
And the devils drove him to a graveyard where he stayed in there and took the slabs and get so mean he'd cut his own self. Oh, he was a terrible fellow.
Zvino madhimoni aya akamuendesa kumarinda uko kwaaigara imomo. Ndokutora matombo uye aine utsinye kwazvo zvekuti aizvicheka. Oh, aiva muchinda akaipa kwazvo.
Well, those spells will leave him, no doubt he'd think, what am I doing here? And about that time the devils would come to him again and cut him and tear him.
Madhimoni aya paaimusiya, pasina kupokana, aifunga, ndiri kuitei pano? Zvino panguva saidzodzo, madhimoni aiuya kwaari zvakare, omucheka, omubvarura.
But one day he met Jesus.
Hallelujah.
And from that time on, the maniac of Gadara had his right mind, clothed, sitting at his feet.
Asi rimwe zuva, akasangana naJesu. Zvino kubva panguva iyoyo kuenda mberi, mupengo weGadara akava nepfungwa dzake kwadzo, akapfeka nguo, akagara patsoka dzake.
Hallelujah.
He could go back home as a gentleman. He could return to civilization.
Amen.
He could go back to his loved ones.
Hallelujah.
He could say, from that time, I've been changed.
Hallelujah.
Yes.
Aigona kudzokera kumba, semurume kwaye. Aigona kudzokera pakati pevanhu. Aigona kudzokera kuvadikanwi vake. Uye, achikwanisa kuti, kubva, panguva iyoyo, ndashandurwa.
One day yonder on Calvary, when God and death met face to face, when life and death come together, but that's when life, Christ pulled the stinger out of death. And since that time, death hasn't had no stinger in it. I'm so glad of that.
Mumwe musi, uko pa Karuvari, apo Mwari nerufu vakasangana chiso nechiso, apo upenyu nerufu pazvakauya pamwe chete. Asi ndipo apo upenyu, Kristu, akadzipura rumborera kubva murufu. Zvino kubva panguva iyoyo, rufu haruna kuzombova nerumborera marwuri. Ndinofara chose nokuda kwaizvozvo.
Death hasn't been the same. It ain't got no stinger to it now.
Mwari, rufu na mwari vakasangana pamwe chete. Rufu haruna kuzoramba rwuri zvimwe chete. Haruchina rumborera marwuri zvino.
The Christian believer can walk right into its face and say, "Oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory?" Why, they both met God. They haven't been the same since then.
Mutendi wechikristu anogona kunyatsofamba muchiso charwo oti, "O rufu, rumborera rwako, rwuripi? Guva, kukunda kwako kuripi? Sei, zvese zviviri zvakasangana namwari, hazvina kumbobvira zvaramba zvakadaro kubva panguva iyoyo."
No man can be the same. Nothing can be the same when it once meets God. You'll never be the same.
Hapana munhu anoramba ari zvari. Hapana chinhu chinoramba chiri zvachiri. Pachinongosangana namwari, haumbofa wakaramba uri zvauri.
I can remember laying here on the hospital bed. The doctors give me 3 minutes to live. My heart beating 17 times to the minute. I met God. Since then I haven't been the same.
Ndinogona kurangarira ndakarara pano pamubhedha womuchipatara. Vanachiremba vakandipa maminitsi matatu ekurarama. Hana yangu ichirova kagumi nekanomwe paminiti. Ndakasangana namwari. Kubvira ipapo handina kuzombova zvimwe chete.
Something happened to me. No one can tell me any different. Bill Branham died. I met God and something come into me.
Amen.
I've never been the same since that minute I met him. He changed me. He made me something different. It wasn't taking a New Year's vow, but I met God.
Chimwe chinhu chakaitika kwandiri. Hapana munhu aigona kundiudza zvakasiyana. Bill Branham akafa, ndakasangana namwari, uye chimwe chinhu chakapinda mandiri. Handina kuzombobvira, ndaramba ndiri zvimwe chete, kubvira paminiti yandakasangana naye. Akandishandura, akandiita chimwe chinhu chakasiyana. Kwaisava kutora mhiko yegore idzva, asi ndakasangana namwari.
Men and women, when you meet God, you are changed. We make our New Year vows tonight, go back tomorrow morning to break them, next day to break them, but what we need to do is not a New Year vow, but we need to come face to face with God and have eternal life. Be born of His Spirit.
Varume nevakadzi, paunosangana namwari, unoshandurwa. Tinoita mhiko dzedu dzegore idzva manheru ano. Todzokera mangwana mangwanani kunodzichikora. Zuva rinotevera kudzichikora. Asi zvatinofanira kuita haisi mhiko yegore idzva, asi tinoda kuuya tosangana chiso nechiso namwari, towana upenyu husingaperi, toberekwa nemweya wake.
Was an old man one time, and he couldn't make up his mind. The devil kept beating him out of it. One day out in the field, he knelt down to pray. While he was praying, he drove down a stop. He said, "Let this be a memorial. Satan, if you ever come to me again, I'll put you to this stop. And I'll tell you that right here I met God, that it was settled from here on."
Paiva neharawa imwe nguva, uye yaitadza kuita sarudzo yayo. Diabore airamba, achidzivisa kubva pazviri. Rimwe zuva, kunze mumunda, akapfuga mapasi kuti anamate. Ari pakati pekunamata, akarovera hoko pasi akati, "Ii, ngaive rangaridzo, Satani, kana ukazombodzoka, kwandiri zvakare, ndichakunongedza pahoko iyi zvakare. Ndichakuudza kuti, ipo pano chaipo, ndakasangana namwari, uye zvaka gadziriswa kubva pano kuenda mberi.
That's what we need. Maybe not a stab in a field, but somewhere, some secret closet, some place not a...
Ndizvo zvatinoda, pamwe, kwete hoko mumunda, asi pamwe pano, imwe nzvimbo, yakawanda, imwe nzvimbo, kwete.
Oh, tonight there will be hundreds of vows taken, thousands of them taken, and next year we'll have to take them all over again.
Oh, maneru ano, pachava nemazana emhiko dzichatorwa, zviuru zvazo, dzichatorwa, uye gore rinouya, tichafanirwa kudzitora dzese, patsva zvakare.
We'll say we'll quit lying, we'll quit doing this, and we'll bless out our temper, we'll do more for God, we'll do this or that and the other, only to find it's in vain.
Tichati, ticharega kunyepa, ticharega kuita ichi, uye tichasiya hasha dzedu, tichawedzera pane zvatinoitira Mwari, tichaita ichi, kana icho, kana chimwe. Kuzongoona bedzi, hazvina maturo asi.
What man needs to do tonight is come face to face with God, and from then on, he's a changed creature.
Oh,
hallelujah.
Chinofanira kuitwa nemunhu manera ano, kusangana chiso nechiso naMwari, zvino kubva ipapo, anova chisikwa, chakashandurwa. Hallelujah.
I wish I could tell it in the way that I believe it. But when a man meets God, he's changed from that minute. The rest of his days, he'll never be the same because he's got eternal life.
Oh, ndinoshuva kuti dai ndaigona kuzvitaura nenzira yandinozvitenda nayo, asi kana munhu akasangana naMwari, anoshandurwa kubvira paminiti iyoyo, mazuva ake ese asara, haazomboramba ari zvimwe chete. Nekuti ane upenyu usingaperi.
He's a new creature. All things have passed away and all things have become new to him. He looks new.
Iye chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvakapfuura, uye zvinhu zvese zvava zvitsva kwaari. Anoratidzika kuva mutsva.
The sick man can walk in the face of God when the doctors have said he was going to die, but he can walk in the face of God and plead his case, and he'll come away a different person. And from that time on,
munhu anorwara anogona kufamba kuchiso chaMwari, apo vanachiremba vati ari kuzofa, asi anogona kufamba kuchiso chaMwari, uye ogokumbirira nyaya yake, zvino anovapo ava munhu akasiyana, uye kuva panguva iyoyo kuenda mberi.
Oh, I remember Congressman Upshaw sitting in a wheelchair for 66 years. That night yonder in California when the Holy Spirit come down and began to speak, he met God, and from then on he could walk without his crutches.
Oh,
ndinorangarira Congressman Upshaw vagere muwheelchair kwemakore makumi matanhatu nematanhatu usiku huya uko kuCalifornia. Paya mweya mutsvene, pa wakadzika pasi, ndokutanga kutaura, vakasangana naMwari. Zvino kubva ipapo, kuenda mberi, vaigona kufamba, vasina madondoro avo.
I've seen the time where cancer-eaten people lay with nothing but a shadow, and the doctors had passed by and said they're gone. Their loved ones gather in to say the last words that they could to them in encouragement, but they met God. And from that time on, they were changed. They lived different.
Ndakaona nguva iyo vanhu vakadyiwa nekenza vakarara, vasina chinhu kunze kwemumvuri. Zvino vanachiremba vaipfuura voti vaenda. Vadikanwi vavo voungana imomo kuti vagotaura mashoko avo ekupedzesera avaikwanisa kwavari ekurudziro. Asi vakasangana naMwari, zvino kubva panguva iyo yokuenda mberi, vakashandurwa, vakararama, zvakasiyana.
I can see the foul woman yonder on the street. I can see the drunkard yonder in the alley. I can see the hypocrite yonder in the church. All those different kinds of people, each new year, turning a new sheet and trying to do something different, trying to make restitutions and do so forth. Let them meet God one time. And from then on.
Ndinogona kuona mukadzi ane hunhu hwakaipa uko mumugwagwa. Ndinogona kuona chidhakwa uko mumukoto. ndinogona kuona munyengeri uko muchurch dzose idzodzo mhando dzakasiyana dzevanhu gore idzva rega rega vachizarura peji itsva uye vachiedza kuita chimwe chinhu chakasiyana vachiedza kugadzirisa nezvimwe zvakadaro ngavangosangana namwari nguva imwe chete zvino kubva ipapo kuenda mberi.
Jesus preached to those from then on that sat in the regions of the shadow of death.
Jesu akaparidza kuna ivavo kubva ipapo zvichienda mberi vaigara munharaunda dzemumvuri werufu.
And I say tonight, if a man wants to have a real change come on him, let him come face to face with God and meet him one time. Then he can say, from then on, from that time on, I was a changed man. I know by experience.
Zvino ndinoti manheru ano, kana munhu achida kuva neshanduko yechokwadi, kuti iuye paari, ngauye asangane chiso nechiso naMwari. Uye, ogosangane naye imwe nguva. Ipapo, anozogona kuti, kubvira ipapo kuenda mberi. Kubva panguva iyoyo kuenda mberi, ndakava munhu akashandurwa. Ndinozviziva nechiitiko.
In a little while the church will be gathering here around the altar. You'll be consecrating your lives anew. You'll be giving up things and laying things on the altar.
Muchinguva chipupi, church ichange ichiungana pano paaritari. Muchange muchichenesa upenyu hwenyu patsva. Muchange muchisiyana nezvinhu nekuisa zvinhu paaritari.
Brother, let me give you some advice. If you've never met God face to face, let me tell you something. You stay at that altar. Just stay there until you meet God. Then you can point your fingers back to that New Year night.
Hama, rega ndikubayire zani. Kana usati, wambosangana na Mwari chiso na chiso. Rega ndikuudze chimwe chinhu. Iwe, gara pa altari ipapo. Chingo gara ipapo kusvikira wasangana na Mwari. Zvadaro, unogona kunongedza munwe wako pa usiku huya wegore idzva.
Now I say I turned a new page. I made a new vow. But from that time on, I met God and life has changed and things were different and everything become new to me again. From that time on, the time that you meet God.
Kwete wozoti, ndakazarura peji itsva, ndakaita mhiko itsva, asi kubva panguva iyoyo kuenda mberi, ndakasangana naMwari, uye upenyu hwakashandurwa nezvinhu zvikave zvakasiyana. Zvino, zvinhu zvese zvakave zvitsva kwandiri. Zvakare, kubva panguva iyoyo kuenda mberi, nguva yaunosangana naMwari.
It ain't meet a new year. We're going to face it in a few minutes. After a while, about 2.5 hours, I suppose. Maybe less than that. We'll be meeting a new year face to face.
Hakusi kuti kusangana negore idzva. Tiri kuzotarisana naro mumaminitsi mashoma. Mushure mechinguva, angaita maawa maviri nehafu, ndofunga. Pamwe mashoma. Zvekusasvika ipapo, tichange tichisangana negore idzva. Chiso nechiso. Tichasangana naro nemhiko.
We'll meet it with vows. We'll meet it with pledges. We'll meet it with good intentions. We'll meet it saying we'll try to turn a new page. We'll try to do different. That's all good. I appreciate that.
Tichasangana naro nezvitsidzo. Tichasangana naro nechinangwa chakanaka. Tichasangana naro tichiti. Tichaedza kuzarura peji itsva. Tichaedza kuita zvakasiyana. Zvese izvozvo zvakanaka. Ndinozvikoshesa izvozvo asi.
Brother, it'll never be eternal until you meet God first. When you meet God first, and from then on, everything will be different. Let us pray when we bow our heads.
Hama, hazvimbofa zvakava zvemunazienda nakuenda kusvikira wasangana naMwari kutanga. Kana wasangana naMwari kutanga, zvino kubvira ipapo zvichienda mberi, zvinhu zvese zvichange zvakasiyana. Ngati namatei, patinokotamisa misoro yedu.
Lord Jesus, Son of God, I remember the time when I met you, Lord. I remember a miserable wretch living a good moral life, not running around drinking or gambling or smoking or
so forth.
Ishe Jesu, mwanakomana waMwari, ndinorangarira nguva yandakasangana nemi Ishe. Ndinorangarira munhu ane nhamo akasuwa airarama upenyu hune hunhu hwakanaka. Pasina kumhanya mhanya, kunwa, kana kutamba njuga, kana kuputa, kana zvakadaro.
But I know, Lord, when death comes stealing up into that hospital room some 20 years ago, there was something lacking in my life.
Asi ndakaziva Ishe, paya rufu, parwakauya chiverevere ruchipinda mukamuri iya yemuchipatara, mamwe makore makumi maviri akapfuura. Paiva nechimwe chinhu chainge chisimo muupenyu hwangu.
There I met God. And from that time, Lord, I've tried to serve you. My life has been changed and everything looks different. I'm so glad that I met you, Lord.
Ipapo ndakasangana naMwari, uye kubva panguva iyoyo, Ishe, ndakaedza kukushumirai, upenyu hwangu wakashandurwa, uye zvinhu zvese zvinoratidzika zvakasiyana. Ndinofara zvikuru kuti ndakasangana nemi Ishe.
And tonight, facing the new year, I'm glad to say that I can face it with the Spirit of the living God in my heart.
Uye manheru ano, ndakatarisana negore idzva. Ndinofara kutaura kuti ndinogona kutarisana naro nemweya waMwari mupenyu uri mumoyo wangu.
Give us experiences, Lord. Give us of thy goodness and mercy. Forgive us of our sins and let us live through this coming year, O Lord God, with an experience that we have met you and our lives has been changed.
Tipewo zviitiko Ishe, tipei kunaka kwenyu netsitsi, tiregerereiwo zvivi zvedu, uye itai kuti tirarame mugore rino riri kuuya, O Ishe Mwari, nechiitiko chekuti tasangana nemi. Uye upenyu hwedu hwashandurwa.
Grant it, Lord. Forgive us of our shortcomings. Place within us your Holy Ghost. Lead us and guide us.
Zvitenderei Ishe. Tiregerereiwo kukundika kwedu. Isai matiri mweya wenyu mutsvene. Titungamirireiwo pamwe nokutiratidza gwara.
Father God, here's 19 and 60 facing me. And there's opportunities for a worldwide meeting where it looked like even tens of thousands times thousands and thousands of thousands of raw heathens, of pagans, and so forth might come to you.
Mwari Baba, hei no 1960, yakanditarisa, uye pane mikana, yemusangano wepasi rese, pachiratidzika sekuti kunyange makumi ezviuru akapetwa zviuru, nezviuru, zvevahedheni, vambishi, zvevasingatendi nevakadaro, vanokwanisa kuuya kwamuri.
O Lord God, with your spirit in my heart, I face your altar tonight and face you. And say, help me, O God, my heart's a burning with zeal.
O Ishe Mwari, nemweya wenyu mumoyo mangu, ndinotarisa aritari yenyu manheru ano, nekukutarisai ndoti, ndibatsirei o Mwari, moyo wangu uri kubvira neshungu.
I love you, Lord. I give myself to you in service. Lead me anywhere you want to lead me. Send me anywhere you want to send me, Lord. Just speak and I'll go.
Ndinokudai Ishe. Ndinozvipa pachangu kwamuri mukushumira. Nditungamirei chero kunhu kwamunoda kunditungamira. Nditumei chero kunhu kwamunoda kundituma Ishe. Ingotaurai, uye ndichaenda.
Bless my church. Bless Brother Neville. Bless all the people here, the strangers in our gates and these pastors that will be speaking time by time on through the evening. I pray God that you'll bless their ministry.
Robafadzai chechi yangu. Robafadzai hama Neville. Robafadzai vanhu vese pano. Vaenzi, vari mumasuo edu. Nevafundisi ava vachange vachitaura muzvikamu zvenguva. Zvichienda nemuhusiku, ndinonamata Mwari kuti mugoropafadza shumiro dzavo.
Bless Brother Neville, bless Brother Junie Jackson, Brother Dealer, all these other ministers. Bless them, Father. Give us a great year in 1960.
Robafadzai hama Neville, robafadzai hama Juni Jackson, hama Bila, vamwe vashumiri vese ava. Varobafadzai baba, tipeo gore guru muna 1960.
We, Lord, who know that we have met you face to face and know what it means to be born again of your spirit, give us of thy eternal grace to serve you. In Jesus' name we pray. Amen.
Isu ishe, vanoziva kuti takasangana nemi, chiso nechiso. Uye, nekuziva zvazvinoreva kuberekwa pacha nemweya wenyu. Tipei nyasha dzenyu dzokusingaperi kukushumirai nemuzita raJesu tinonamata. Amen.
You love him?
Hallelujah.
19 and 60. Don't let it be that I turned a new page. Don't let it be that I try to start a new life. But let it be that I met God. And from that time on, I had peace that passes understanding. I had joy unspeakable and full of glory. I had a satisfaction.
Munomuda, 1960. Usarega ichiva yokuti. Ndakazarura peji itcha. Usarega ichiva yokuti. Ndoeza kutanga upenyu hutsva. Asi ngaive yokuti. Ndakasangana naMwari. Zvino kubva panguva iyoyo kuenda mberi, ndakava nerugare rusingatsanangurike, ndakava nemufaro usingataurike, uye uzere nekubwinya, ndakava nekugutsikana.
Even if death should come to me, I'll be in the arms of God minute after my last breath draws. No matter what comes or goes.
Kunyangwe kana rufu rukauya kwandiri, ndichange ndiri mumaoko aMwari, miniti mushure mekunge ndafema kekupedzesera. Hazvina basa kuti chii chauya kana chaenda.
Let them blow up Sunday night if they want to. They want to, the bomb will not be through crack until we'll be in glory with him.
Amen.
There's nothing can harm us. Hallelujah.
Regai vaputitse, svondo manheru kana vachida. Vachida kudaro. Bambo risati rapedza kuputika, tinotenge tava mukubwinya pamwe naye. Amen. Hapana chinogona kuti kuvadza. Haleluya.
I'm so glad I met God. I'm so glad I can say from that time, pin it down to that spot. When I met God, something happened to me. I was changed from that minute. I've been changed ever since.
Amen.
Ndinofara zvikuru ndakasangana naMwari. Ndinofara kwazvo ndinogona kuti kubva panguva iyoyo rovera hoko panzvimbo ipapo. Pandakasangana naMwari, chimwe chinhu chakaitika kwandiri. Ndakashandurwa kubva paminiti iyoyo. Ndakashandurwa kubvira ipapo.
I'm so glad to be on this road tonight as a testimony to the glory and the power of God. A little old something out here and God come down there and give me his grace and save me and heal me and fill me with his spirit and let me preach his gospel, which is the greatest honor there is in the world.
Ndinofara kwazvo kuva panzira iyi manheru ano, sechapupu kune kubwinya nesimba raMwari. Chimwe chinhu chiduku chakare kunze kuno. Zvino Mwari vakadzika pasi ikoko. Ndokundipa nyasha dzavo, ndokundiponesa nekundipodza. Ndokundizadza nemweya wavo, uye ndokundiita kuti ndiparidze evangeri yavo kunova kuremekedzwa kukurusa panyika pano.
From that time until this time, I've never had one regret, but I've been thankful all these days and will be through all eternity that I met God. God bless you.
Kubva panguva iyoyo kusvika panguva ino, handina kumbobvira ndakava kana nekudemba kumwe chete, asi ndakava nekutenda mazuva ese aya, uye ndichadaro nemuna zienda na kuenda rese kuti ndakasangana naMwari. Mwari vakuropafadzei. Zvakanaka, hama Neville.